dimi vanhu vanogara ripa moyo pangu mupfungwa dzangu neupenyu hwangu rudo ndinaro rudo ndinaro handidi kukunyadzisai handidi kukurwadzisai handidi kukutadzisai kana neni handidi kuzhiwachisa so help me god I'm trying to balance fam in a family zvimwe zvacho zvinoitika zvisi familiar hapana chinhu chinobohwa sembiriya handisi kudarwa even kungoda kukamillion I love my chick I miss my mom mwana wangu izuva rangu akalove for my son I know you love me too you can't hate me hapana paningazotombozo kurwadzisai deliberately ndotoda kuita good boy kwete root boy kugarantina koko vangu kwete ma hood boys I make mistakes which tend to regress and those regrets become my secrets Manuchi Pa world pane zvizhinji zvandosiva shoma zvimwe zvacho zvatoita veduwe zvakaoma kurarama mumosva mufunge nekunjenga maboma hapana anotirambidza kumwa doro setinopinda roma but we are alive now tapiwa one more day zvatapiwa izvozvo ngatigamuchirei kunyange zvakaoma boys zvakaoma sei imi chingonamira ikapandiri nemimu ndinamatire kuitira ma good spirits bautinozo chikoka chikoka toda ma good spirits expensive vodka andichada zvinhu zvakadhakwa boys jesu vandikoka kwete kuti saiti rangu rishaike kunge refo soka nemuromo cheta ndichada kungoti mwari 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 pasina mudzimu zvese zvinondinetsa ndichapira kwaari cause ndiyeka anoziva ndiye boss and shout out munhu wese anezita rekuti god knows boys zvitato zvangu zvapanye mwari imi ndimakandisikaimimchashikatsira mabva mazvinanganisi zvitato zvangu zvapanye mwari ndimimi makazvisika ndoda kuzvigadzira ndobva ndazvinanganisa Bye.